ndekutanga tinoda kuti matambudziko kunovose vakarasikirwa nehama neshamwari mudambudziko recycloni dai ratakasangana naro kudunhu remanicaland munyika yezimbabwe. Vakarasikirwa neupenyu vazhinji vakawanikwa, tine vamwezve vazhinji vasati vawanikwa vakakuvara nevakashayika. Tinoti nematambudziko kwavari. Ndodzoka kunyaya yamataura vakandemiri. Kana dambudziko richiuya zvakaita sedambudziko irori, harifoni sekufona kwamaita uku kuti ndaakuuya uye ndichauya ndine mutoo wakati. Kunyika dziri pasi rino dziri pamusorosoro dzakaita sana United States of America kwamuri ikoko, ndokunga munotondera kuti yakasangana nedambudziko retyphoon yanga irimwe mhando yecycloni zvakare kana kuti mahurricane, kukashaika vanhu vanodarika 65 panguva imwe chete. Asi tichitarisa pazvikwanisiro neupfumi, nyika yeamerica nyika inozikanwa sekuva nyika ine upfumi husingaiti uye ine zvose zvinokwanisika kushandisika padambudziko rakaita seiroro. Asi tikatarisawo kunyika yezimbabwe, tinoona kuti hurumende yedu inenge ichisangana nematambudziko akati wandei, uyezve pazvikwanisiro ndosaka tichinzi mathird world countries kana kuti nyika dzichiri kumashure munhau dzebudiriro. Saka kukwanisa kwatingaita kupindira nedambudziko iroro kunotisiyanei nenyika dziri pamusoro, asi tinoona kuti even chero kuamerica kwacho vakatoshaikirwavo nevanhu vanodarika 65 panguva imwe chete. Asi havana kuti vatirambo vazodai kana kuti hurumende yavatirambo vazodaiwo. Chandinofarira vana vekuamerica ndechokuti kana vasangana nedambudziko rakaita seiroro, vanobatana vari pamwe chete vomboisa padivi zvokutoropodzana kana kuti ngana wazodai kana kuti ngana wazodai. Uye tikatarisa muno munyika yezimbabwe, mashoko iwayo ari kunyanya kubva kune vamapakati vanopikisa, vanofunga kuti dambudziko rakasanganika nemhuri yezimbabwe munzvimbo yemanicaland nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza dzinosvika kuna ramasvingo idambudziko raisangana nezanu pf kana kuti raifanira kuonekwa nehurumende yezanu pf chete. Tikamboisa zvomatongerwo enyika padivi tombotarisana nedambudziko, ndinoona zviri zvinhu zvinoita kuti nyika yedu iende mberi.
Vamagu, munoti
hapana munhu ari kushora hurumende kuti ndo yakakonzeresa dutu rakaparadza vanhu vazve. Asi nyaya iri kutaurwa ndeyekuti cyclone idai yakataurwa about 10 days before zvichibva kumozambique, number one. Number two, payakatanga kudestroya kumozambique zvanga zvichitotaurwa kuti iri kunanga kuzimbabwe ende ichaaffecta masouthern districts emanicaland. Now ndo pane mubvunzo mukuru kuti hurumende yakaitei payakanzwa kuti tsaona iyi iri kuuya kuzimbabwe. Hapana kana dhora rimwe chete rakaspendwa nehurumende yezimbabwe kuita yatinoti disaster preparedness yekugadzirira dambudziko riri kuuya. Hatina kuona vanhu vachiitwa evacuate nekuti pane dzimwe nzvimbo dzaitozikanwa kuti dutu rakadaro rikauya rinoparadza. Chepiri, dambudziko racho rauya, taakuchitarisa zvekare kuti hurumende iri kuitei pari zvino. Response yavo haisi kuratidza kuti vari kutora problemu seproblemu hombe. Nezuro vamunangagwa vanga vari kuchimanimani vakatadza kana kutaura kuti mari yavakaita set apart sehurumende imari iyi.
Vamugwadi.
Mashoko akadai anokatyamadza achibva kuna vamaguhu vanova mugari wenzvimbo yemanicaland kunova kwandinobvawo. Chekutanga chandinongoda kungopindura havo kune mashoko avari kutaura pano vamunangagwa, ndisiri kuda kudisenda kana kuti kusapota sematauriro avanoita. Tinoziva hedu kuti vamaguhu vanobva kuzvipuka zvakadaro zvisingafariri vamunangagwa zvinowanikwa, asi haisiyo sizini yacho kana kuti sandiyo nguva yacho yekuitaura izvozvo kana yekutarisa kuti vamunangagwa kana kuti ndingana. Pavari kutaura nhau yekuti vamunangagwa vakangotaura kuti takaunganidza mari yakati kuti, asi havana kutipa kuti figa rakati. Vamaguhu vamunangagwa vakataura nezuro vakati nguva yekunyeperana kana tasangana pane dambudziko rakadaiwo haisva ngaigare pasi. Nyaya iripo ndeyekuti tichaudzana chokwadi zvinokwanisa hurumende nezvaisingakwanisi nezvinokwanisawo vanhu vacho vakasangana nedambudziko iri navamwe vatingati mavolunteers vanoda kubatsira. Wese tinoisa musoro pamwe chete.
Vamago, ko masangano akazvimirira zviwo zvamuri kuita muZimbabwe, tanzwa divi rehurumende.
Masangano akazvimirira ari kuunganidza mari, tiri kuita madonations, vanhu vari kuisa mbatya dzavo, vanhu vari kuita zvinhu zvakawandisa. Ndingati inini maZimbabweans, they have done more than hurumende yeZimbabwe kubatsira vanhu vekuchimani mani. Tiri kuedza nepatinogona napo, but isusu hatireceive tax kubva kunyika. Hurumende ndoiri kureceiva tax, ndoyatinointrusta with everything. Mari iyoyo basa racho haisi kukwidza ndege vamunangagwa nekabhineti vachitenderera pasi rese. Imari inofanira kubatsira kana vanhu vari panguva yakaoma saino.